vakanga kuna vakomana vaviri
yevhumbi
vainzwana nazvikuru
yevhumbi
vachiinda kumusha
yevhumbi
vakawanike sadza rabikwa nenyama
yevhumbi
ndokunyimai mushamwari yayo
yevhumbi
noya shamwari ndokuinda kumba kwamaekwe
yevhumbi
wanike rabikwa neganda
yevhumbi
nondokutanga kuimba achiti
yevhumbi
chadea mjejwe
mama.